athi sikuphinda Pollard in 2018 pakagadzirwa futi Pollard tangatisimo saka muchidimbu tiri kuti atipinde Pollard
nechikonzero chei nekuti tiri kunzwa vamunangagwa vachiti zviri kushanda zvichidzigirwawo nevamwe vanga vari Pollard
vanga vari Pollard vakapindira Pollard kuvasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera ndizoti vanga vane vanhu vangani vazhinji vakapinda Pollard vakapindira kuti vawane kudya nokuchengeta mhuri dzavo tichitarisira motikari ndozvavaitarisira wozotarisirazve mapasipoti tivatenderere wozotarisirazve zvimwewo zvavanopiwa hurumende kuti vasataure zvakanyanya nokuti munoziva kuti vakapiwa motokari vakapiwa minda vakapiwa mapasipoti vachingotendera vachirara mumahotera vachingotaura zvipatara hazvina mushonga nezvimwe zvakawanda saka vanhu vari muPollard sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika vari kuendera kuti vakwanise kuguta ivo tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Pollard, a parasitic organization by the president.
Saka kana musinga pinde muPollard iri iri kunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa poitwa sei
aiwa iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti imimi chinangwa chenyu ndechipi panyika ndowaonesawo chinangwa changu chekuvaka nyika ndoda kuti imi seStudio 7 ndimi munotiudza zvokuitika vakawanda veZimbabwe chamunofunga kuti Pollard chakabatira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi
vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawo kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro
hapana mitemo yakachinjwa isusu hatisi kuda mutemo tiri kuda kuti upenyu hwevanhu hunake ndo zvatiri kuda ndo shuwiro yedu